mutaurirwe zinsek muzvare nekidzamini vati nyaya yezvikoro izi yagadziriswa uye vana vanokwanisa kuenda padande mutande kuti vaone zvakabuda mubvunzo dzavo.
Kana chitarisa chikoro chakanzi Mukaro neSuvera Mission, tinoona kuti zvikoro izvi vana vese vechikoro ipapo havana kuwana maresults ese patakaburisa maresults musi weFriday, nekuti pane machecks aida kuitwa pamaresults avo. Parezvino tichitaura maresults evana vese akareleaswa, vana vakukwanisa kuaccessa maresults avo kuti vamawane.
Muzvane Dlamini ati kunze kwehori pakuti mapepa ebvunzo aonekwa dzisati dzanyorwa, bazi ravo rikaona sekuti pane zvisina kuitika zvakanaka rinongomira kubudisa zvakabuda mubvunzo.
Maresults akabuda akanzi withheld. Withheld inoreva kuti there was suspected malpractice of which pane zvikoro kana kuti macandidates akabatwa akaita iyo malpractice yemaexaminations.
Patiwo pane avo vari kutomerwa mhosva yeori havasi kuzopiwa zvakabuda mubvunzo. Nekuda kwekumbomira kwekubudisa kwezvakabuda mubvunzo, mumwe mubereki ataura nestudio 7 ane mwana ari pamukaro ada kuzikanwa nerekuti baba mugombi chete, anoti vange vatoronga kuendesa zinse kumatare edzimhosva sezvo vana vavo vasina mhosva yavakapara.
Ndizvozvo chaizvo, nekuti tatoneseka toshushikana uko nemhaka yei isiwo maresults evana vedu abatwa. Icho chikoro chedu chisina kunge chaimbobvawo panezve vakatarisira mapepa ebvunzo. Saka tinofara zvikuru nezvazorongwa nezvimuseki zvokuti isu chikoro chedu chisaimbobvawo pane avo vari kubatirwa mapepa emaresults.
Vesangano revadzidzisi vekumaruwa reatus vaobed masaraure vanoti vabereki vane kodzero yekuenda kumatare kana vane zvichemo.
Zvokureva kuti hapana humbo hunobatira huripo, kungodoma watoma kuriitwa nezimuseki, kungotaimira vakapusa vasikazokombleni. Tinoona zimuseki chizoshaya zvekutaura kana ikagaendeswa kumatare, zvichizoita kuti vanhu vazhinji vazokombanzirwa nezimuseki, vana vazhinji vazopiwa maresults avo.
Izvi vatsini wavo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevechidiki reCitizens in Action Platform kana kuti CAPE vaArchibald Madhidha.
Zimuseki ndiyo nyanya huru kwazvo pakudika kunoitika kwese maexaminations bhikozi bvunzo dzaane makore akawanda dzichingoramba dzichingodika, zvinoreva kuti vezimuseki vari kutadza basa ravo. Saka kuzoda kushungurudza vana, kuzoda kubatanidzira navo vasina mhosva vachivabatsira kukodzi, vachivabatsira maresults dzebvunzo dzavo, tinoona zvinenge zviri zvinhu zvakaipisa kwazvo.
Sadzara wezimuseki muzvinafundo Edmund vati vana vanosvika zviuru zvishanu vari kupomerwa mhosva yekuita huori. Mudunhu remasvingo vana vanosvika gumi vakasungwa vakamiswa pamberi pedare pazvikoro zvepamusana Bhikita Fasu nemadamombe vachipomerwa mhosva yekuvhurira mapepa. Kune mamwe matunhu akaita seMashonaland West, Midlands neManicaland vana vakawanda vakabata mambure yekuita huori uhu. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndiri Godson Timba.